Sasaka la permanent secretary umuta angati izinto zikuma yinyenzi akida kuti ishobha rari basara ari kuda kushanda akindi kaudani da kuti achisinje kaudzo kare ekutadara kutaura na tiroka pamwe chete zvingi zvakati kutaura zvazvo sine ine zvinyaya yemutandiro yatinoita kuma basa zvedu zvazviri zvenyaya yezvinhu zvinokwanisa kuimprova naminista ofaivari kaidare ekuzvoseni zvisinei nezvemaconditions of living and working edu anonzi anozoatendwa nainzira yeda anoita zvise
saka hapana zvichemo zvenyu zvagadziriswa
tatafarira ndechekuti isise yenyeni taisa nyaya yedu yekuti tinoda education equalization fund iimbrodhisiwe neministry education equalization fund inoita kuti ikawana mari ivake zvikoro zvekumaruwa zvisine zvizvo zvoenderana nezvekumadhorobha tikaisa nyaya yedu zveyo kuti tinoda kuti tionerewa retention and adjustment allowance tinokwanisa kuti maticha ekumaruwa awanewo mari yakati wandei inovakurudzira kuti varambe vari pabasa asi hapana chatapuwa chinobatsika pazvichemo zvisu zvataisa vazvitambira vacho kuti taakunogadzirisa zvinhu zvese izvi zvisagara vanga vachingototi zvimwe zvacho taatinazvo muurongwa hwedu
ko zvimwe zvamabvumirana ndezvipi
kutaura zvemene hapana chatingati chanyatobvumiranwa inyaya yekuti nini mupaitent state anga achinzwa mapolicy proposals ekumaunion nezvichemo zvemaunion zvanga aine zvichemo saka pazobvumiranwa uchakanyanya simba zvekuti zvirisei tisangane nemaunion kuti tipedzerane nyaya yekuti maticha anenge achiita integration abhadharwe mari kana achiita integration zvizhinji zvinoenderana nemukurarama kwedu nekushanda kwedu sazvinge zvichiparurwa pamusangano wekaitanzeni musangano uyu wanga uri wapemanhu sekutari mutsva achizivana nemaunions achikumbira maunions ese kuti vape mapolicy proposals avainawo musecta achikumbira kuti vape zvichemo zvavainazvo zvesecta